days at 1500 and 2000 UT.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 12 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine mazana masere negumi nevasere 4818. Mapato anopikisa muparamende yeBotswana anokurudzira vanorwira kodzero dzevanhu kuti varatidzire pamiganhu yeZimbabwe neBotswana pamusoro pekumbunyikidzwa kwevanhu muZimbabwe. VaJoe Biden veDemocratic Party muAmerica vanodoma mudzimai wechitema kuti ave mutevedzeri wavo mukukwikwidzira utungamiri hweAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine mazana masere negumi nevasere 4818. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachingove zana nevana 104. Nezuro vanhu vanoita makumi manomwe 70 vakabatwa nechirwere ichi. Vese ava vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanosvika makumi mashanu nevashanu 55. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi maviri nevatatu 23 vafa nechirwere ichi. Dunhu reMasvingo ndiro chete risina kana munhu mumwe chete zvake ati afa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita chiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi mana nevana 1544. Nepfenyuro yeZBC yakazivisa nezuro kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti vashandi vayo makumi matatu vakabatwa neCOVID-19. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Gilson Mandigo vanoti vari kuona kuti pave nemusiyano mukuru pahuwandu hwevanhu vave kubatwa nekushaya nechirwere ichi zvichienzaniswa nemazuva akatanga chirwere ichi kuwanikwa munyika. Vanoti vagari vemuZimbabwe vave kuwanikwa paine chirwere ichi uye vasina nhoroondo yekubva kunze kwenyika vari kuwanda. Dr. Mandigo vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti zvinoratidza kuti vanhu vanofanirwa kusimbisa nyaya dzokuzvidzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Nguva ino yatiri yatiri kuona huwandu hwevanhu vane chirwere cheCOVID-19 wawedzera, kutestwa chinhu chakakosha chaizvo. Nokudaro tinokurudzira hurumende kuti iwedzere nzvimbo dzinotestwa vanhu chirwere cheCOVID-19 kunyanya-nyanya nenzira yePCR, inova iyo inotiudza kuti munhu ane chirwere cheCOVID-19 here kana kuti haana panguva iyoyo. Saka zvakakosha chaizvo kuti papamidzirwe nzvimbo dzinotestwa vanhu chirwere ichi, zvingava muhurumende kana vaya vakazvimirira vatinoti maprivate laboratory kuti vateste vanhu. Izvobatsira kuti vaya vane mari inokwanisa kuti vanotestwa kuprivate vakwanise kuwana test iyi. Tiri kuona kuti mazuva ano vamwe vanhu vari kunzi kana vachinge vasina result yeCOVID-19 havasi kukwanisa kuadmitwa kana kurapwa pane zvimwe zvipatara.
Saka zvinorevei izvi, Dr. Mandigo?
Izvi zvinoreva kuti vamwe vanhu vari kufa nekuda kwezvimwe zvirwere zvisiri COVID-19 nekuda kwekushaya zautivi. Saka zvakakosha kuti vanhu vatestwe chirwere ichi. Uye zvobatsira kuti kana mishina inotesta chirwere ichikawanda, nguva inotora kuti result ibude inobva yaitawo shoma, zvinoitira kuti munhu akwanise kuwana rubatsiro nekurumidza.
Muri kuti PCR ndo inenge inokurudzirwa kuti inge ichishandiswa mukuvheneka vanhu, asi tinonzwa kuti ine mutengo uri pamusoro. Munoona hurumende ichizokwanisa here kuwana matest kit ePCR?
Hongu mukoma jonga, mutengo test yeCOVID-19 kunyanya inonzi PCR inoti dure, asi zvakakosha kuti hurumende iedze nepainogona napo kubatsira ruzhinji rweZimbabwe, zvatinoti izvo muchirungu prioritization. Zvakakosha kuti ikoshese kutestwa kwevanhu kudarika zvimwe zvinhu zvose pane nguva ino yatiri.
Tiri kuonawo kuti vashandi vanga vachienda kumabasa vakati wandei vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19, asi kuine kurudziro dzekuita zvana social distancing nezvimwe zvakadaro. Zvii zvingaitwa kudzivirira vashandi kumabasa?
Chinonetsa mukoma jonga munyika ino yeZimbabwe ndechekuti hongu munhu anogona kuita social distancing ari kubasa kune vaya vanoenda kubasa, asi paanoenda kubasa kwachona anoenda nezvupo. Tinoziva kuti transport mazuva ano idambudziko hombe, uko kwaunonosangana nevanhu vakawanda wanda kunokwanisa kunge kuri kutapuriranwa chirwere. Imwewo nyaya ndeyekuti vanhu vakawanda havasi kuenda kumabasa, kuya kwatinoti formally employed, vanhu vari kuzviitira mabasa akasiyana siyana, zvinosanganisira kutengesa zvimwe zvakadaro. Saka nokudaro ipapo paunenge achitengesa, pane dzimwe nguva kumaintaina social distancing kunotinetsei, nokudaro vanhu vanotapudzirana chirwere ichocho. Asi zvakakosha kuti vanhu paunenge achiita mabasa avo akasiyana siyana varape vachikurudzirwa kutevedzera nzira dzekudzivirira chirwere cheCOVID-19, zvinosanganisira social distancing, kugeza maoko uye kupfeka mamask paruzhinji. Saka zvinhu zvakakosha kuti vanhu varambe vachiedza nepavanogona napo kutevedzera nzira iyi.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Gilson Mandigo, vari parunhare muHarare, naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wemapato anopikisa muparamende yeBotswana vaDumelang Sadeshando vari kukurudzira vanorwira kodzero dzevanhu kuti vaite zvese zvavanogona kusanganisira kuratidzira pamiganhu mihombe yeZimbabwe neBotswana senzira yokuratidza kusafara nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kuitwa muZimbabwe. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Izvi zvinotevera kuchorwa kukodzero dzevanhu munyika kunonzi kuri kuitwa nehurumende yavaEmmerson Mnangagwa. Izvi zviri mugwaro rakaburitswa nesangano rinoongorora kodzero dzevanhu kuchamhembe kuAfrica reHuman Rights Watch svondo rakapera. Mumashoko avakaturira dare reparamende reBotswana vaSaleshando vakakurudzira zvizvarwa zvekuchamhembe kuAfrica kuti zvisimuke sezvo zvakaita panguva iyo zvichibatsirana nezvizvarwa zvenyika yeSouth Africa mukurwisa utongi hweudzvanyiriri hweapartheid regime.
What's the height of the apartheid regime in South Africa?
Panguva yeapartheid muSouth Africa, vanhu vazhinji mudunhu reSadak vakaratidzira munyika dzavo senzira yokunyomba utongi hweudzvanyiriri. Ndinoona kuti dunhu reSadak rakafanira kubata Zimbabwe saizvozvo.
Mushure Melusaka Manifesto muna 1969, Zimbabwe, Botswana, Lesotho neSwaziland pamwe nenyika zhinji dzemuAfrica dzakaramba dzakatsika madziro dzisingabvumirane neutongi hweudzvanyiriri hweapartheid, izvo zvakabatsira kwazvo kuti South Africa iwane kuzvitonga kuzere muna 1994. VaSaleshando vakati kusamira zvakanaka kwezvematongerwo enyika uye kwezveupfumi muZimbabwe kuchaita kuti vanhu vazhinji vatize vachinopotera kuBotswana nedzimwe nyika, izvo zvichaita kuti Botswana iremerwe nekuchengeta vapoteri ava.
unleashed by ZANU-PF. It has an impact on Botswana.
Kusamira kwezwe matongerwe enyika uye mamiriro eupfumi ayo akaita manyama amire nerongo munyika achaita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvitize zvichitsvaga upoteri muBotswana izvo zvichaita kuti Botswana iremerwe nekuchengeta vanenge vapotera.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi wezvematongerwo enyika paUniversity of Botswana vaDaniel Murombedzi vaudza Studio 7 kuti kuwanda kwemasangano anoshora kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe kuchaita kuti sangano reSADC ribatwe nenyadzi.
Mbabu, mwana weSADC. So nevanhu vanenge vakuona kuti mubereki uyu haana pawa, kasi ivo vari SADC vafanira kuti varatidze kuti mubereki vati mwana zvavakuita izvi vakutikumura. Ene handizvo zvatiri kuda kuti tigare tichitira se tichizviona. Vanhu vari kuchema nesu vafanira kutiteerera kuti zvauri kuita handizvo.
Nezuro, sangano rinopikisa reCommunist Party of Swaziland rakakurudzira masangano anorekodzero dzevashandi pasi rose kuti arwire rusununguko rwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambura munyika mazvo. Vanoona nezvekurongwa kwemabasa mubato reMDC Alliance mudunhu reBotswana iro riri pasi peSouth Africa Province vataurai mavoko, vanoti vachabatana nemasangano akazvimirira ega muBotswana mukuronga kuratidzira kuri kurongwa uku.
Ya, isu takatogadzirira kuti kana pana vanoda kutibatsira kutibatane nawo. Tichaedza kubatana nawo mukuronga kunoratidzira kuembasi nekudiriva mapetitions kuSADC offices nekuUN offices. Tiri kuitira kungoratidzira pachena kuburitsa kusafapreti nekusagutsikana kwedu nemabatiro anga achiita nyaya yeZimbabwe for the past 20-30 years.
Studio 7 anakukwanisa kunzwa divi rehurumende yeBotswana munyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika amai unit down. Vati havana chekutaura mune zvemahumbwa ari kuda kuitwa nevamapato anopikisa nemasangano akazvimirira ega. Asi vachitaura nevatori venhau svondo rakapera, mutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi vakati nyaya yekumbunyikidzwa kukodzero dzevanhu muZimbabwe yakora muto, naizvozvo yoda kuti iturirwe kuna sachigaro weSADC mutsva kwete veSADC troika. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNiki Mangwana vakaudza vatori venhau svondo rakapera kuti muZimbabwe hamuna dambudziko riri kutaurwa nevanopikisa. Asi mutungamiri weSouth Africa vaSiro Ramaphosa vatumira nhumwa nhatu kuZimbabwe kuti dzinoona zviri kuitika munyika iyi. Nhumwa idzi dzakadzokera kuSouth Africa nemuvhuro mushure mekusangana navamunangagwa chete dzikati dzichazosangana nevamwe munguva isina kutarwa. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Mutungamiri weZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliath vanoti hurumende kuburikidza ZUPCO yakundikana kugadzirisa nyaya yekutakurwa kwevanhu. VaGoliath vanoti vanhu vakawanda vave kutofamba netsoka kuenda kumabasa kana kudzokera kudzimba dzavo. Asi gurukota rezvekutakurwa kwevanhu vanoti makombi akabviswa mumigwagwa sezvo ainge asingatevedzere mitemo zvichipa kuti kudzivirira COVID-19 kunetse. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGoliath.
ZUPCO yaremerwa, vanhu vari kupinda mutaundi vachida kutakurwa nekuendeswa kudzimba, mabhazi mashoma.
Vanhu vanozosvika sei manje kumba?
Vamwe vari kuzodimbudzira vachizonokwirira mahighway kana paine highway vachizokwira mota dzevanhu vakazvimirira kana kuti marori. Asi chinenge chichiitika vakasvika paroadblock vanenge vachionawo hondo moto.
Ko chizve chinenge choitika kana vasvika pamaroadblocks apa?
Vanenge vachidiwa matsamba kana kuti munhu anotonzi vabvumidze kutakura. Zvimwe zvinhu zviri kuitika.
Pakaiswawo kefyu yekuti vanhu vange vave mudzimba na 6 manheru. Zvinenge zvichifamba sei manja?
ZUPCO kutaura chokwadi haikwanisi kutakura vanhu nguva dzakatarwa dzekefyu idzodzo. Vanhu vanozosvika kumba nguva yapera zvakafanira nekuma 8, 9, 10, zvichienderana nekuti ZUPCO racho rawana mafuta edzimotikari akafanira nedhiziri kuti inge ichitakura vanhu. Kana pasina mafuta edzimotikari, vanhu vanotokwira mota dzevanhu vakazvimirira, tinoti maprivate aye, kuti vange vachi famba ninguva vachiinzwa kumba kana kuinzwa kumabasa. Nyanawo yezvekufambisa inawo iri kunetsa zvikuru sezvo zvatinoziva kuti bizupu ine mabhazi mashoma zvikuru. Iye mabhazi amwe avainawo mabhazi avakakontrakta kuti anga achitakura vanhu nguva zhinji. Zvekufambisa hazvisati zvagadzirikana. Seongore yataitawo zvinoenda nepano nepapo kuti musi wacho zvinenge zvichifambawo sei pakutakurwa kwevanhu. Tine dambudziko rokuti tizupo racho harifambe nenguva panyaya dzekutakurwa vanhu, kuti vanhu vanofanira kuenda kumabasa nenguva. Vanhu vari kutambura kuti vanga vasvika mumaguta.
Mutungamiri weZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliath vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Zimlive.com ine nyaya inoti bato guru rinopikisa muSouth Africa reDemocratic Alliance riri kukurudzira sachigaro wegungano renyika dzemuAfrica reAfrican Union Vasiro Ramaphosa vanovezve mutungamiri weSouth Africa kuti vaende kuZimbabwe pachavo kuti vapedze kutyorwa kwekodzero dzevanhu nezviri kunetsa muZimbabwe. Zimlive.com yekare ine nyaya inoshora ZBC ichiti vashandi veZBC vakaregwa vachishanda ndokuzoudzwa nezuro mushure memazuva 12 kuti 30 evamwe vavo vane chirwere cheCOVID-19. Herald rinoti mutevedzeri mukuru wezvemajeri eZimbabwe vaMoses Chiobvu vakwiridzirwa pabasa kuve Commissioner General weZimbabwe Prisons and Correctional Services. VaChiobvu vari kutora nzvimbo yavaparadzai Zimondi avo vave kuenda pamudlandigere. MuNewsday bato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Vanoona nezvekudzidzana nezvekunze amai Lindi weSisulu vanoti panofanirwa kuve nekutaurirana chokwadi pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani, mangwanani mhuri yeZimbabwe. Toda kutaura pamusoro peHeroes Day iri, kuti mahero edu iwa akagwira nyika ndizvo, asi kwatava chiro kwavari kavachizviona zvebiteni in their grave. Nyika yaondongwa kupfuura zvavakagwira zvacho zvavaigwira navarungu, yaondongeka zvokuti havaidi kuti pagwiwezve. Ndini Jakuchichi paPretoria.
Murisei mese paStudio 7 apo. Ndini Shadreki ndiri paPretoria. Ndiri kunzwa zvangu mudhara wedu vachirumhanza. Vachirumhanzi sei vachifarira kutaura manyepo munhu mukuru kudai. Kodzero dzevanhu dziri kuchiorwa umo muZimbabwe havasi kudziona. Kana mazano piefu vakonewa kutonga konga vaburuke ka kutonge wevavana vechidiki tafane kutambura kune dzimwe nyika. Udzvanyiriri hwakawandisa kwavanogoti munyika makanaka chiiko tiri kunze kwenyika kudai tichitambura kudai.
Mangwanani, mangwanani mhuri yeZimbabwe. Indoitwa Jedza, ndiri paSwaziland apa ndo patikuraramira tiri. Taitawo chichemo nehurumende yeZimbabwe inotungamirirwa naED Munangagwa. Taikumbirisa zvikuru kuti vavhure Department reHome Affairs. Takamirirawo sangano reSADC Drivers Association. Isu tiri vamwe vanodhirivhara maessential goods munyika dzakasiyana siyana. Saka mapasipoti edu akupera, tinoda kuti vavhurewo nzvimbo dzinotorerwa mapasipoti kuti tiwane kubatsirana nenyika dziri kuda kudhiriverwa zvinhu zvakaita sezvikafu nezvinoshandiswa pacovid-19. Ndatenda hangu kana hurumende ikanzwa chichemo ichi ikatibatsira, nekuti mapasipoti edu azara kudhindwa tichingofamba munyika dzakasiyana siyana dzekuchamhembe kuAfrica. Ndatenda kana vachatibatsirawo Mr. President nehurumende yavo.
Makadini vana mukoma tanonoka hwande pastudio 7 apo nana Tete Mavelas nana mukoma Jonga Kandemiri vana mukoma Blessing. Tinokutendai nenhau dzechokwadi dzamunotipa. Ini ndinoitwawo Freeman chakanyuka ndiri kuKimberley South Africa. Tinodawo kudavira mashoko ataurwa naavo vanozviita vagadzira chirumhanzi vezanPF vataura muromo wekuti vanhu vari kuabhudhakitwa nevari kurohwa nokukuvadzwa vanzi vari kuekita madrama. Ndinoda kuvabvunza nokuvaudza pamwepo kuti makamboonepi munhu anga ekita drama rokusvika pakuzvikuvadza, munhu woiswa muambulance uchibuda ropa usingagoni kana nokufamba ega kusvika kukoti, pamberi pekoti uchiri ekita kuti ndakuvara, koti igosvika pakusumuka kufambira muambulance mauri kuti vaone shuwa kuti shuwa munhu ari kuhasi kugona. Asi mumwe munhu murume mukuru unobuda achitaura kuti kuekita madrama. Vanhu vanorepwa sevasikana vatatu vaya MDC Alliance. Vakarepwa, vakarohwa, vakaitwa sei, vakabuda ropa muviri wese. Vakaenda kuhospitari vasingagoni kana nokufamba. Asi munhu woti kwanza kuekita. Chendoda kuudza nokuyambira kuvanhu vezanPF vakaita sana vachirumhanzi vava nevamwe vavo ndechekuti havazivi kuti Mwari anovapa mukana wokuti vatendeuke. Saka ivo vachizviona vachibudirira mune zvavanoita zvese zvakashata zvavanoitira nyika, vanenge vachizorova matundundu vachiti hakuna hatinazvo tingaitwa. Izvo vasingazivi kuti Mwari munhu une patience dzokuvapa kuti vatendeuke, varurame, vaite zvakanaka, vagoita vatungamiriri vakanaka. Asi zuva rimwe gava richadambura musungo, Mwari patience dzapo dzichapera, achazovaudza kuti ndakakupai mukana. Zvirokwazvo zvirokwazvo vachaparadzwa zvinorwadza.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. VaJoe Biden avo vanotarisirwa kumirira bato reDemocratic Party musarudzo dzemutungamiri weAmerica munambudzi gore rino vadoma mutevedzeri wechitema Senator Kamala Harris vekuCalifornia kuti vave mutevedzeri wavo. Vasati vasarudzwa kuve sineta, amai Harris vakange vari gweta guru redunhu reCalifornia. Vakamboedzavo kukukidzira mukana wekuva mumiriri webato reDemocratic Party musarudzo iyi vachikwikwidzana navaBiden asi zvikaramba. Vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College mudunhu reMassachusetts, Dr. Chipo Dendere vanoti zvakange zviri pachena kuti vaviri vaidikanwa zvikuru pachigaro ichi ndiamai Kamala Harris naamai Stacey Abrams vedunhu reGeorgia. Asi hazvishamisi kuti amai Kamala Harris vasarudzwa sezvo vane kodzero iyi.
Vanhu tangata kuziva kuti vanogona kungosarudza pakati pamuzvari Stacey Abrams kana Kamala Harris. Mone rangu ndeyekuti kusarudza kwavaita muzvari Kamala Harris kunoita kuti vanhu vafare, zviri exciting. vanhu vese vavanga vakatarisa vari exciting asi maone rangu ndekuti Kamala Harris semunhu akambenge ari pa national stage pavaitaridzira kuda kuita havo presidential candidate vanovapa mavotes akawanda kunyanya vanhukadzi nevanhukadzi vechitema.
Pane zvamungatiudzavo here pamusoro paamai Kamala Harris?
Kamala Harris vachangotena 54 years. Ndinoti vanobva kuvabereki, baba vavo munhu mutema, mai vavo vaiva muimmigrant kubva kuIndia. Mai vavo vaizikanwa neresearch yavo yakanga iri yekutanga-tanga mukurapwa kwezvecancer. Kamala Harris akakurira kucalifornia akazova iye state attorney wecalifornia. Iyoyo nyaya inogona kunetsa nekuti pavakanga vari state attorney zvinonzi vakanga vachiita very tough on crime. Vabva ipapo vakazoita state senator wecalifornia. Muhistory yeamerica yese tinoziva kuti kune vanhu vatema 7 chete vakakwanisa kuita masenators. Pavanhu vatema 7 ivavo ndinovimba kuti mai Kamala Harris ndiye mukadzi wekutanga wechitema kuita senator.
Munoona kuti vanokodzera here chinzvimbo chavapiwa ichi?
Vanokodzera, vari very qualified. Vakanga vari qualified kuva president wo asi ndofunga kuti havana kukwanisa kureiza dzimari dzaidiwa. Saka iri nyaya yemaqualifications vanawo. Mubvunzo ndewekuti vachakwanisa here kubatsira Joe Biden kuti ahwine kumastates ekuti madhemocrats ari weak kunana Michigan, kunana South Carolina. Vanokwanisa here kudhonza kuVirginia, kuGeorgia. Masouthern states really ndopane nyaya kuti vakamala vanokwanisa here kunza mavotes iwayo.
Chimwe chavangabatsira vaBiden nacho muchinzvimbo chavapiwa ichi chingaita sechipi?
Ndinoona sekunge vanogona kudhonza immigrant votes, vanogona kudhonza vote yevanhu vatema, kunyanya vote yevanhukadzi. Ndinoona sekuti vanogona kukrosa varungu, vanhu vatema, maAsians vachiunza vhoti iyoyo. Tinoziva kuti vaTrump vakakwanisa kuwina nevhoti yevanhukadzi vachichena. Maonero angu ndekuti kuda Kamala Harris anogona kudhonza mamwe emavhoti iwayo.
Ko imimi senyanzvi mune zvamatongero enyika, imimi pachenyu munofara here nekusarudzwa kwavaitwa uye nemhaka yei?
Semunhani mwana musikana munyowani mutema, tinoda kuti akura achiona maexamples akanaka akawanda, saka zvinofadza.
Avo vange vari Dr. Chipotendere vari paRunhare kuMassachusetts neStudio 7. Thomas Mapfumo nekambo kavo mamvemve. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine mazana masere negumi nevasere 4818. Mapato anopikisa muparamende yeBotswana anokurudzira vanorwira kodzero dzevanhu kuti varatidzire pamiganhu yeZimbabwe neBotswana pamusoro pekumbumikidzwa kwevanhu muZimbabwe. VaJoe Biden veDemocratic Party muAmerica vanodoma mudzimai wechitema kuti ave mutevedzeri wavo mukukwidzira utungamiri hweAmerica. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi ipainezwe zvekare manero anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.